esconde. Mari ndiye jibi wakare, mari ndiye satani chaiye, mari ndiye muroi mumbe. Mari ino paradzanisa vagere zvavo, ino paradzanisa nzono neshinda, ino paradzanisa vematungu.
Thank you.
nishandire iwo ndipone. Madzibaba ini ndiri kurwara mumwe ini ndashupika, nditeurire iwo ndipone. Madzibaba muchayeuka here kuti mari chibaiso yakauraisa mwana waMwari? Madzibaba muchayeuka here kuti mari chibaiso yakauraisa mambo Jesu? Muranda waMwari ninda shupika, muranda waMwari ninda tambura, muranda waMwari ninda shupika, muranda waMwari ninda tambura. Onai Madzibaba ininda shupika, onai Madzibaba ininda tambura. Zera Maria ndisina, muranda waMwari watinofa here? Zvamuno shevedzera Maria ndisina, muranda waMwari watinofa here? Zvamuno shevedzera Maria ndisina, muranda waMwari watinofa here? Mari imi, asipa simbara Mari aiwa kwete.